Mushure mekupedza nguva yakareba pachina kuriranwa nyoka menyu nenyaya yekuita musangano unounza pamwe chete vashandi vashandirwe nehurumende weTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Musangano uyu wave kutarisirwa kuitwa vhiki rinouya. Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vatenda kuti pazouyiriranwa zuva rekuita musangano uyu.
Dzakaendeswa nyaya idzodzo kuma piastas kana kuti kuma committees ari pasi, ma committees agara masondo maira fura akataura hurukuro idzodzo kukadoma vakatopedza. Iyo zvino takutomirira kuti kana zvafamba zvakanaka musi wa 5 the main TNF inenge yakutoreceive report iri kubva kukadoma.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu.
Wongu ndo zvara padziviswa nehurumende kuti musi wa 5.
Ko, zvii chaizvo zviri kudiwa nevashandi? Tabvunza vamoyo.
Isisu nguva dzakawanda kuAIDO takagara tichitsvaga rubatsiro panyaya yekuona kuti kodzero dzevashandi dzinoremekedzwa. Ndizvo zvatiri kutarisa kuti zvinofanira kuva zvichionwa neAIDO. Saka pavanoronga maprograms avo kana urongwa hwavo, tinenge tichitaura isisu kuti chionaika kuti tingati international labor standards kana kuti maconvention Zimbabwe inenge yakasaina kana kuti yakakomita kuti ichatevera anotevera maconventions acho. Saka ndizvo zvatinenge tichitarisira kuti AIDO inenge iri watchdog kutoona kuti zvainyika zvayakatendera kana kuti kusaina kuti ndizvo zvatichaita ndizvo zvinotevedzerwa here.
Pane zviri kutarisirwa nevashandirwi, vamurefu vanopindura.
Zvatataura ndataura in general terms, nekuti zvatiri kutaura chaizvo zviri paagenda tine marecommendations anenge akaitwa. Saka takabvumirana kuti hatisati akupublisha kusvikira tazvitaura paTNF. Asi generali tiri kuda kutarisa nenyaya dzekuti tistabilize nyaya dzeekonomi yedu. Pane mamesures atinoda kuti aitwe kuti ikonomi yedu itestabilize. Hatina details ndoanisaakukwanisa kupinda maari. Then tinodawo kuti karensi yedu itestabilize. Ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuda kunotaurirana kuti zvatingaite kuti izvozvo zviitike kuti ikonomi itestabilize.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvakakosha kutaura nyaya yemari iyi.
Izvo nyaya dzestability yemacroeconomy, nyaya dzestability even matata currency, nyaya dzecurrency, nyaya dziri kunetsa mazuva ano. Makatona economy iri yavita dollarize by itself. Nyaya dzeinflation dziri kukonzeresa kuti vanhu valose confidence nelocal kane Zimbabwe dollar. Makaona even misika yambenge yati dzikamei pakati paNovemba nekutanga kwaJanuary, but tiri kuona kuti panenge pacritica a bit of kusadzikama pamisika yeforeign exchange.
Gurukota rezvevashandirwi muzvinafundo Paul Mavhima vanotiwo vari kuda kuti patangwe hofisi inenge yakamirira TNF vachibatsirwa neInternational Labour Organization. VaMavhima, vaMurefu navaMoyo pari zvino vari kuVictoria Falls kumusangano uri kukokerwa neInternational Labour Organization. Gore rapera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaisa runyoro rwavo pachibvumirano cheTNF kuti uve mutemo nechinangwa chekugadzirisa upfumi hwenyika uhwo waenda kumawere.